Tine vanhu vari kusungwa bvira nezuro vakasungwa nzvimbo dzakawanda vachinzi vari kutyora COVID conditions. Totishama zano iri kungoita madiwa jojina. Saka zvese izvi zviri kurangidza kuti free and fair election muZimbabwe haipo, ichatora nguva yakawanda kuti ivepo. Asi tinoziva kuti vanhu vedu vakagadzirira gore rino nerinouya, hapana chakanaka. Tiri kutsvaira because vanhu vakatsamwa vanyatsoona kuti mbimbi ndoga wezanupiefu neshamwari dzavo dziri kuda kupwanya bato revanhu vezimbabwe jikerere.
Asi katiri kunzwa kuti mapurisa ari kuti hamusi kukumbira mvumo, zviri kufamba sei?
Kwete, hakuna kunonzi kunokumbira. Mutemo weregulation yaimbovaposa unoti munovaudza. Tinovaudza and kana tichiitira musangano mumahalls edu internal hatifaniri kuvaudza, asi kana ukavaudza kana vanongodzivira. Dzimwe nguva zhinji havapinduri, dzimwe nguva vati vanopindura. Dakara deti iroro ropfuura. Saka tiri pakati pebishi nokuti mapurisa pamusoro-soro vari kutevedzera zvinhu zvezanupiefu, kwete kuita semainonzi police service kuti vabatsire vanhu. Vachiri kusevenzesa zveBSA, British South Africa Police, zvokumbunyikidza vanhu vachitevera madirections anobva kunana Muguti muHarare nevamwe vakadaro. Asi vanhu vedu have resolved kuti what come they will vote visibly for change.